pamberi peri yezanu PF nakomire dzava jimu kave
vashaura nevatsigiri vavo nhasi pamuzinda webato ravo pamberi pemusangano wekomite pamusoro webato ravo yepolitbiro vamugabe vati vakadzinga vamunangagwa nepamusana pekuti vakange vovazvidza.
President will carry me to victory. Ndo yavanga vachifunga zvino president vairamba kufa vairamba kubva zvino zvaramba kudaro vakachii ndakuita zvokupoera ini ndokuchironga zvino kuti vanhu vakakuipai mbiri kukuimbirai mine zviri pamusoro uyo mudzimai uyu anonzi mudzimai wapurezidendi anoramba achikukritisizai ndiachatanga kutaura ngatiitei midungwe yemota dzichauya nevanhu vachadita manoise chete vamwe uku
vamugabe vati vamunangagwa vakanga vononokerwa nekutonga zvekuti vakange vave kuenda kumapostori kunobvunzira kuti vachatora matomhoririni kubva kuna ivo vamugabe vaenderera mberi vachiti kuita mutungamiriri wenyika kunoda vanhu vakazvipira kumirira nguva vachiti rwendo rwokuti munhu azotungamirira rwurefu rwune makuva mukati uye haruna kudimurira.
Hauedze kuti rwendo rwakareba dai ndatsautsira kuti ndikurumidze kusvika ndoenda nechinzira chepapapa zvinzira zvacho zvine shumba. Zvine makomba zvine rufu chenjera mose mayuthi tochenjerai rwendo rurefu harudimburirwe aiwa harudimburirwe there is no shortcut to being the leader of the people.
Vamugabe vatiwo vamunangagwa ndivo vaipesvedzera kuti amai Joyce Mujuru vadzingwe mubato vasingazive kuti vamunangagwa vaifambisa tsoro yekuda kuzovatorera masimba. Amai Mujuru vakadzingwa muhurumende pamwe nemuzanu PF muna 2014 vachipomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura vamugabe. Murongi wemusangano muboka revechidiki muzanu PF reyouth league vainnocent hamandishe vatiwo vamunangagwa vakanga vazadza vatsigiri vavo mapazi ose ehurumende kana kuti state capture vachiti vanhu vose ava vanofanira kudzingwa.
Nyaya baba yemalakosi haigumire mupati chete kumagovernment institute ikoko uku kwangwazara futi malakosi mabhodhi mama nemalakosi dilai navo vese ticlear system tinokuwadzirwa pamaelection vanhu vaipava pasi pasine lakosi.
Vataura vakamirira maprovinsi ose ezanu PF pamusangano uyu pamwe nevataura vakamirira boka revechidiki pamwe neremadzimai vati vakabvumirana kuti mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vatsive vamunangagwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Amai Mugabe avo vataura vachiita kunge munhu ari kuparidza vati vachaita zvinhu zvinenge zvataurwa nevanhu.
Ndakanzwa kuti hanzi ukabuda muzanu PF hanzi unonyana sesechizha manje ndoda kukudzai kuti ukabuda muzanu PF unounyana sesinini rinoita zvoita sinini richifamba rinoti nyangwe rikada kutatamuka sei rinorama rakangounyana unounyana sesinini ukabuda muzanu PF. Zvino ini dzimwe nguva kana ndichitaura ini ndichiti ndichikota vhesi yangu iyeya yandinofarira sere Proverbs 16 verse 9 kutaura kuti in the heart humans plan their course and the Lord establishes their steps. Mumwoyo make munhu ane pfungwa dzake dzaanoti mangwana ini ndichave mutongi ndichave pana Mugabe asi Mwari anenge aine maplans ako. Saka munhu wese ukanzwisisa Bhaibheri kuti utungamiriri hunobva kudenga hausi hwokumanikidza.
Vose vari kufungidzirwa kuti vari kutsigira vamunangagwa vanga vachitsoropodzwa pamusangano uyu uye washandiswawo nevatsigiri vezanu PF kukumbira ruregerero rwokusveriredzwa kwakaitwa amai Mugabe kumusangano wakaitwa navamugabe nevechidiki vezanu PF kubulawayo pakupera kwesondo. Zvichakadai, vamugabe vati nyaya yataurwa yekuti mudzimai wavo agadzwe semutevedzeri wavo vachaiongorora nezvayo pamusangano wekongresi yechimbi chimbi yakatarisirwa kuitwa muguno uya.
Ndikati dai wangoda riri sanguva nekuti zvimwe pamwe vachauya asiramba uchimbopenya kunge kuva.
Ndakamirira Chidzwe 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.